Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 24, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vaviri veMDC vanoti vamakomborero haruzivishi nava Alan Moyo avakasungwa tsvondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emunyika. Musangano wechitanhatu wekutarisa nyaya dzebudiriro muAfrica pasingakanganiswi zviwanikwa we-60th session of the Africa Regional Forum on Sustainable Development unotanga nhasi muVictoria Falls. Komisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kutarisira kunge yave nemahofisa anoshanda mumatunhu matanhatu emunyika mukupera kwegore rino senzira yekuedza kurerutsa mashandiro ayo. Indiwe mimwe emisoro inao zedu za nasi chiba kuna ku Studio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vaviri vebato rinopikisa MDC vanoti vamakomborero haruzivishi nava Alan Moyo avo vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira vachida kukonzera mhirizhonga nhasi vadzoka zvakare mudare vakakwanisa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Gweta riri kumirira vaviri ava vaobei shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vaviri ava vabhadhariswa mari inoita chiuru chemadhora emari yemunyika pamunhu uye vanzi vasakanganisa vafakazi vagare pakero dzavakapa kudare pamwe nekuzviratidza kumapurisa kaviri pasvondo. Vashava vati vaharuzivishe navamoyo vanzi vagodzoka kudare musi wa9 kurume unove mwedzi unouya. Vaviri ava vanonzi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Ngatinzwei vashava vachitsanangura zvafamba mudare.
Ichokwadi takapinda mudare nemusi wemugovera nevarume vaviri ava makomborero haruzivishe naAlan Moyo vechidiki vari mubato rinopikisa reMDC vakasungwa vachinzi ivo vakataridzira pamwe chete nerudhende rwevechidiki muHarare nomusi wa19 kukadzi vaine chinangwa chekukonzeresa mhirizhonga. Zvichakadaro vamuchuchisi vakanga vachiti ivo vaviri ava vafanira kutongwa vachibva kunze, vanofanirwa kutongwa vachibva muchizarira nekuti vakaregedwa vanonokonzeresa imwe mhirizhonga kana kuti vanogona kushayikwa zvekare kumataredzi mhosva vatiza. Zvinova zvinhu zvatisina kuwirirana nazvo. Tinofara kuti dare redzimhosva nhasi rawirirana nesu, nekudaro dare rabva ravasunungura zvikanzi ngavaende zvaukumba mushure mekunge vabhadhara mari inokwana kuita iyo 1000 RTGS. Vakazonzi ivo vagare papero yavakapa zvekare vasawanikwa vachazviringidza kana vafakasi vachazouya kuzotaura nezvenyaya iyi. Ndo zvaitika nhasi kumataredzi mhosva paHarare Criminal Magistrate Court.
Saka vanotarisirwa kudzoka rini kudare zvakare?
Tiri kudzoka musi wa9 kurume iwe mukati megore rino iri.
Ivo vaviri ava vari kuti nemhosva yavari kupomerwa?
Vaviri ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa senyaya isina maturo, nyaya isina umbowo, nokuti kana vhidhiyo racho riri kutaurwa navamuchuchisi kuti vanoonekwa vachipara mhosva, ndakariongororawo ini ndikaonawo zveshuwa kuti hapana mhosva iri kuparwa. Rinongovo vhidhiyo revanhu vari kufamba mugwagwa, vanhu vari kufamba vachiimba vachitaridza kunyunyuta kwavo zvinova zvisiri kunze kwemutemo. Bumbiro redu renyika ine Zimbabwe rinozvibvumira.
Vanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeMDC mberi dziri kumatare vaobei shava vekuZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7. Musangano wechitanhatu wemazuva mana wekutarisa budiriro pasingakanganiswe zviwanikwa muAfrica weAfrican Regional Forum on Sustainable Development watanga nhasi kuVictoria Falls. Gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu muchinafundo Paul Mavhima vanoti nyika dzose dzemuAfrica dzinoita 54 dzine vamiriri pamusangano uyu. Vamavhima vaudza tanonoka wandu weStudio 7 kuti kunyanga hazvo Zimbabwe iri pakaoma iri mberi kwenyika zhinji muAfrica panyaya yekusimudzira zvinangwa zvebudiriro yerudzi urwu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Musangano wakakosha zvikuru waunza Africa yese, all the 54 states dzauya. Pane zvinhu zviviri zvatichaita. Chokutanga ndechekutarisa kuona kuti isu senyika plus continent tafamba zvakadii panyaya yekuita implement sustainable development goals. You know kuti target yedu i-2030. Saka tinoda kuona kuti padhekedhi iro riri kuuya re-2020 kusvika 2030 chii chatofanira kuita kuti timete target iyoyo. Saka tokanga taita review tozotarisa kuona kuti chatingabatsirana nacho ndechipi. Tichitarisawo dzimwe nyika dziri kugona kuti vari kuzviita sei. Saka tiri kudiscussion iyoyo. One, to review where we are, and secondly, kuti tiite mastrategies ekuti tikwanise kumita matarget edu emadevelopment goals iyayo.
Chii chamunotarisira kubva kumusangano uyu?
Chaita chiitiko chakanaka nepamusana pekuti Deputy Secretary General veUnited Nations vanonzi Amina Mohammed vakauya zvakare nevamwe mahigh level officials from the United Nations. Chaita kuti paite spotlight on Zimbabwe. So that the 54 African countries, then UN represented pa level ya Deputy Secretary General. Vakauya, vakasvika pano pa Victoria Falls, vakaenda kuHanga National Park, vakanoona basa rakanaka rinoitwa neZimbabwe conservation yemhuka dzedu nekudhila nezvinhu zvakaita sekuti mhuka nevanhu, the conflict tiri kudhila nayo sei. Kuti tiri kudhila sei nenyaya yeclimate change, kushayikwa kwemvura nezvimwe zvakadaro izvo manational park edu imomo. Ichi chinhu chakanaka zvikuru, chaita spotlight muZimbabwe, chaita kuti even vanhu vaone matourist. Saka zvichaita kuti nyika idzi kano pasi rose. Ndo zvatiri kutarisira izvozvo.
Vanga vari gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare kuVictoria Falls natanonoka wandi weStudio 7. Commission inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kutarisira kunge yave nemahofisa anoshanda mumatunhu matanhatu emunyika mukupera kwegore rino senzira yekuedza kurerutsa mashandiro ayo. Mutoro wedu enauloida mumoyo anotipa nyaya iyi.
Mashoko aya ayo atorwa nemumwe wemakomishina uye vari mutauriri weZimbabwe Anti-Commission vaJohn Makamure anotevera nyunyuto yabuda muvanhu vauya pamusangano waitwa Mamutare wekuziya mashandiro akanaka ekomishini iyi mukuedza kwayo kupedza huori kana kuti wedraft National Anti-Corruption Strategy waitirwa muguta remutare nhasi. Vatakashinga mashe hanya mumwe vagari vemamutare vange vari pamusangano wanhasi.
Basa vari kuita vezak according to mafungiro avo nemaitiro avo, but maresults ndiri kutaura ndakatarisa nemanekaland kunoku hatisi kuona kubva pavakatanga kuita basa vachibata uori huri muno Mamutare zvikuru muno Manicaland zvikuru takatarisa nenyaya yemadiamonds ekwamarange. Hapana nyaya dzabuda dzinobatika, yet there is the clear evidence yecorruption yakaitika kwamarange. Yes, the workshops they are doing vari kuzviratidza vari kuzvizivisa, but havasoenda marural areas kunze kunotaura nambuya kana vana vechikoro vari kunze kuti vazive kuti kune chinhu chinonzi zaka.
Mumwe wevanga vari pamusangano wanhasi Farai Matebvu vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kuita basarayo zvakanaka asi kuti vanovimba kuti kumangarwa nekuferefetwa kwedzimhosva kuitwe nevakawanda kwete mumaguta makuru chete.
Ndofunga kuti igwara rakanaka zvikuru rekuitwa ne Zimbabwe Land Corruption Agents. Asi ndotarisira semutapi wenhau citizen yakazvimirira kuti mapazi ehurumende nemapoka ehurumende varinyanya kuitira misangano yavo yekuunganidza pfungwa dzevanhu mumaguta chete, vasingaendi kumaruwa kunova ndiko kwakazara vanhu, ndiko kuri kuitika uori hwakawanda ukoko.
Asi vamakamuri vanoti itarisiro yavo kuti panopera gore rino Zimbabwe Anti-Corruption Commission inge yave nemamwe mahofisi mumatunhu anoti Mutare, Masvingo uye Marundera, kuwedzera pane mamwe ari muHarare, Bulawayo nekuGweru.
Pari zvino zvake ina maofisi matatu muHarare, muGweru nemuBulawayo. Saka zvake iri kuda kuti ivhure mamwe matatu gore rino kuti aite 6. Saka zvake inenge yava in 6 regions dzenyika. So vanhu vemuManicaland vanenge vakwanisa kuuya mamutare muno vachiuya kuzotaura nenyaya dzeuori, vachikwanisa kuzonzwa maprograms echi zvecorruption anenge achiitwa nezaki.
Vamakamure vanoti chimwe chechiri kunonotsa kuvepo kwemahofisi aya ndechekushayikwa kwemari yakakwana uye zvishandisiro zvinosanganisira vashandi vakadzidzira mabasa sezvo vachida kubhadharwa zvakaringana nemabasa avo.
Saka toichida kuti vanhu vatichazopinza mumabasa iwayo vave nyanzvi dzinoita kuti mahofisi atiri kuvhura ave anoshanda zvakanaka, kuti chinangwa chatenge tichavhurira mahofisi aya tikwanise kuchikumukidza. Saka pachazopera 5 years dzekomishen inoyi, tikufungidzira kuti zvake inenge yavhura mahofisi maprovinci dzese nemadistricts akawande munyika.
Vamakamuri vanoti komisheni yavo iri kugadzirirawo zviverengwa zvevanhu vasingaoni zvebreu nevamwe vanoshandisa mutauro wemaoko kana kuti sign language. Musangano wanhasi wapindwa nevemapoka ehurumende akasiyana-siyana uye vemapoka anoshanda akazvimirira akaita seTransparency International Zimbabwe nemamwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Iloida Moyo.
Vanotengesera mumigwagwa panzvimbo yemabhizimusi yeShowgrounds kudombo shava mudunhu reGoromonzi West vanoti vambomira kubhadhara mitero kukanzuro yeGoromonzi. Dzamara kanzuro iyi yavavakira zvimbuzi, misika yakanaka pamwe nekuvapa mvura panzvimbo dzavanoshandira. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vanhu ava vanoti vave nemakore akawanda vachibhadhara mitero kuGoromonzi Rural District Council asi pasina chinobuda, uye vanoti zvave kuitika panzvimbo iyi zvinogona kukonzera zvirwere zvemanyoka. Mumwe wevanotengesa panzvimbo iyi amai Jessica Maodzwa vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana kuti kunyange hazvo vari kubhadhara mutero hapana chavari kuitirwa nekanzuru yavo.
Ndamuzikombera tina zvimbuzi achorina zvachose taneta nekuisa chicheme chikukanzuro kuvapatene makore mana mashanu adarika kanzura vatina wedzine zvakanga vasati vapa chigaro asangosvika dambudziko riri papi riripo kanzuro chairi kuda kanzuro ngoda mari dzedisi dzemutero. Asi kuti chinzwo zvichemo zvedisi kuti nonzi utano hwemunhu chii imvura nechimbuzi kanzuro ina basa nazvizvo changu ava akangotora mari dzedisi dzemutero zvavo zvaita sei zvaita panapete kubhadhara $45 pamwedzi. Pane vanotengesa tunyama-nyama tumazepi varikubhadhara $10 pasvondo kuti mari chairi kuita hapana.
Vamwewo amai vasina kuda kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti havaoni chikonzero chekuramba vachibhadhara mitero nekuti hapana chavari kuwana kubva kukanzuru.
Matambudziko atakatarisana nawo panapa ndeyekuti isusu panapaka sevanhu vanenge vachiteerera tinenge tichitarisawo maservicesiwo ari valid kwatiri zvinoenderanawo nekubhadhara kwatinenge tichidini tichiita. Hatina toilet, hatina mvura, hatina mastructures dhini dzimwe nguva tinotomboita konde kuti titakuri titsvage munhu anotirasira bhini panapa kanzuru iripo takutadza kugara panapa. Saka tinongokumbirawo kungotiwo kanzuru ingotionawo sevanhuwo.
Sachigaro wesangano reGoromonzi Vendors Association vatichaona mazhambe vaudzawo Studio 7 kuti zvari kuitwa nevanhu paShowgrounds zvinonzwisisika sezvo zvichemo zvavo zvave nemakore zvisina kugadziriswa.
Vazhinji vakutobhoikota kutobhadhara but isusu tichitaura necouncil kuti Gatimbo, isusu se executive, chiza ne kanso kuti vanhu vasati varamba kubhadhara. Ivo ngavati gadzire zvichemo zviri zvigadzirisa. Asi vazhinji vakatoramba kudhara kuti isati gone kurapa manikidza kuti rambai muchibhadhara, rambai muchibhadhara. Since nyaya yaane nguva isati ichitaurwa nezvayo yarebesa.
Pane vanhu vanodarika churu vanotengesera mumigwagwa paShowgrounds kudomboshava uye vakatomboita mudeme mudeme wekutenga zvitinha nesamende kuti vavakise zvimbuzi asi havana kuwana rutsigiro kubva kukanzuru.
Tinamudzwa necouncil through the councillor vakataurawo kuti tikauswa pakuenda kwata panotengawo mabeds esement iwo vachiuyudza zvitinha nezvimwewo. Tikatenga semavhedha sacontributa mari yedu tikatenga 10 bags esement dzitoripo izvezvizvo. But up to now we are lobbying na vachitaura navo havanana chavati vagadzirisa.
Kanzura weward 4 Mugoromonzi Rural District Council avo vanomirira nzvimbo iyi vatapiwa murima vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo yakaita chisungo kare chekuti zvinhu zvigadziriswe paShowgrounds uye havachaziva kuti chii chiri kutadzisa basa kufambira mberi.
Takaita resolution kucommittee yedu yefinance kuti wadiri kubvisa mari yakawanda stereki ndo richambotanga kudi kuprioritizewa kuti vadzoserewo kuvanhu kwavanenge kuchibviswa. But so far ndofunga tane 9 months takaita resolution iyoyo hakuna chati chauya chiri kubva kukanzuro kuti chibatsiridze ward 4. Ward 4 tichitarisa ndo ndingangoti bread basket yeGoromonzi yese as a whole ine 25 mawards. Mari zhinji inobva pano pachirodzero paShowgrounds ndopanobva mari yese inoshanda kukanzuro.
Vamurima vanoyo nhengo yekomiti inoona nezvemari muGoromonzi Rural District Council vati paShowgrounds ndipo panobva mari yemitero yakawanda kukanzuro kudarika nzvimbo dzese muGoromonzi uye zvakakosha kuti kanzuro iitire vanhu zvavanoda kuti vasarege kubhadhara mitero. Vavimbisa kuti vachagara pasi nevakuru vakuru mukanzuro yavo kuti matambudziko akatarisana nevanhu vepaShowgrounds agadziriswe. Ndakamirira Studio 7 kudomboshava, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru zvevanhu zvapinda mumigwagwa yeCasablanca kuguta guru reMorocco zvichiratidzira zvichida kuti nyaya dzemagariro pamwe nekodzero dzevanhu zvigadziriswe. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vati America ichasaina chibvumirano chekutengesa zvikopokopo zvinokosha mabhiriyoni matatu emadhora nezvimwe zvehonda kumauto eIndia uko vari kushanya. Kukanganiswa kweupfumi nekuda kwechirwere checoronavirus kwadonhedza mitengo yemisika pamwe nemafuta pasi rose. Apo chirwere ichi chamanikidza China kumbosendeka dare rayo uye kutyisa vanhu pasi rose kuti chingangopararira zvakare. Zvinorwadza kana kushungurudza mhuri ikashayiwa mbereko nekuti pachivanhu ndiyo nzira chete inoita kuti mudzi wedzinza uenderere mberi kubudikidza nevana vanenge vachiberekwa kana kuzvarwa. Asi nekuda kweruzivo rwechizvino zvino dambudziko iri rinonzi rave kugadzirisika kunyange hazvo kunyangwe nemuZimbabwe mose. Kirimudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzimai akasangana nedambudziko rekutadza kuita mbereko amaisenzi yamapunga vanoti kana usina mwana hama nevanhu vemunharaunda vanokuona semunhu asina basa kana chiremerera.
Soko rehungu mwari nopuwa mabasa ouhiti saka izvozvo zvaindirwa nyange vana vehama dzangoruva kuti nekuti havana so saka vachitibata soko. Patinofunga unoendesa mwana kuchikoro kuendesa kumakosizi kuti vawane zvekudya uchimanya usina kana murume kusvika mwaona zoti nai imi makagara pana mama pana kabva sina ziso here pana kabva sina gumbo here kana vasirira here saka izvozvo zvose zvinoitwa because ndingo sina mwana.
Asi matambudziko akadai anenge ave kupera kune vamwe munyika sezvo munyika makaparurwa klinika inobatsira vanonetseka mbere kupa Melbourne maternity and IVF clinic iri mumusha weBelvedere. Izvi zviri kuitwa kuburukidza nechirongwa chokuchika vana chinonzi in vitro fertilization kana kuti IVF. Kliniki iyi inoti IVF yakapa kuti vanhu kadzi makumi matana vatatu nevashanu. Avo vakange vane makore akawanda vachishaya mbereko vakwanise kutakura pamuviri. Nyanzvi munyaya dzekuchika vana nenzira yeIVF Dr. Tinovimba Muhlanga vanoti hapana munhu asingakwanisi kuita mwana nokuti pane nzira dzinogona kushandiswa kugadzirisa dambudziko iri.
Kudhara patai define nyaya yesafertility taiita ratichiti infertility. Infertility is like watoti munhu achakwanisi kutoita mwana. Self-fertility, you are just saying chance yokuti munhu aite mwana yakati pererei, but munhu wese ane chance yokuita mwana.
Dr. Muhlanga vanotsanangura zvavanoita kana vachiuchika vana nenzira yeIVF iyo yakaparurwa munyika makore maviri apfuura.
Mazai emukadzi nehwemunhurume zvinotorwa zvogadzira mwana kunze. Mwana wacho iyendo anozodzoswa muchibereko chamai kuti azozvarwa pamberi apo. Ndoyatinoti IVF.
Dr. Muhlanga vakaendera mberi vachiti munhu wese kusanganisira vanorarama nehutachiona hweHIV vanokwanisawo kupinda mune chimwe chikamu chekuchika vana chinonzi intrauterine insemination kana kuti IUI votobereka vana vasina kutachiona uhu.
Titoriwo nevamwe vokuti baba vanenge vane HIV mai vanenge vasina, vatinogona kubatsirawo nechirongwa chedu chatitoti intrauterine insemination. Totora hurume hwababa togeza tichiuprocesa kubvisa chirwere cheHIV tobva tainseminata kuna mai. Mai vosvika pakuzvara mwana asina HIV, ivo vasina kubatirawo chirwere cheHIV.
Studio 7 yakataura nevagari vemunharaunda yeHarare vhiki rapera, avo vanoti kushaya mbereko idambudziko guru iro raparadza michato, zvokuti kunyange hazvo mhuri idzi dzine ruzivo rwezvekuuchikwa kwevana nenzira yeIVF, vazhinji vacho havakwanisi kupinda muchirongwa ichi nokuti chinodhura. Dr. Muhlanga vanotenda kuti chirongwa cheIVF chinodhura zvakanyanyisa, zvokuti panodiwa zviuru zvakati kuti zvemadhora ekuAmerica.
Chinodhura paIVF inhau yekuti madrugs atoshandisa anotidhurewo zvakare nezvinhu zvatoshandisa mulab. So when you are looking at IVF, you are looking at almost 3,000, and then when you are looking at IUI, you are looking under $400.
Dr. Muhlanga vanoti vakasundwa kutangisa chirongwa chemakiriniki okuuchika vana mushure mekunge vaona kuti mbereko munyika raiva rashungurudza mhuri dzakawandisa.
Dambudziko rembereko rawanda muZimbabwe and masolutions anga asipo kune munhu asina mbereko. Makiriniki eIVF muZimbabwe aripo maviri, pane iri muHarare neiri kuBulawayo. Pane dzimwe dzatiri kuda kuti tikwanise kubatsira dziri kuda kugadzirwa kuti dzikwanise kuzobatsirawo avo vasina mari, but izvo zvichiri muzvirongwa.
Nyanzvi munyaya dzezvembereko uye vachishanda mubazi rezveutano Dr. Robert Madzima vakatsindira zvakataurwa naDr. Muhlanga vachiti kushaya mbereko muZimba rave dambudziko guru riri kusangana nevanhu vakawanda munyika. Dr. Madzima vanoti bazi ravo harina chirongwa chekuongorora vanhu kuti vanokwanisa here kuita mbereko muzvipatara zvaro, izvo zvinoita kuti pasave nezvinyorwa zvinoratidza kuti vanhu vangani vane dambudziko irori, sezvo donzvo rebazi reutano raiva rakanyanya kunangana nechirongwa chekuronga mhuri chete. Vanotiwo havasi vakadzi chete vanotadza kuita mbereko, asi kuti varume vanokwanisawo kuita dambudziko iri zvakanyanya, asi vazhinji vavo havadi kubuda pachena vachipomera madzimai mhosva yekusaita mbereko. Asi imwe ongororo yakaitwa neKarolinska Institute kuSweden inoratidza kuti pane mukana wakakura wekuti vana vanoberekwa neIVF vanogona kufa vasati vasvika gore zvichienzaniswa nevanozvarwa nenzira kwadzo. Amira Studio 7 kuBelvedere muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Iye zvino tombonzwa zviri kubva kusocial media tiina Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk chatinokupa kurai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona, nasi tanga tiri kutarisa dambudziko remafuta ekufambisa. Gugumbe Chikomba anyora iye paFacebook page yedu achiti pakwekwe mafuta emota ari kunetsa, mafuta anosvika nemagonyeti, pava nemutsetse nechekare, zvakaoma, hazviiti kuti patotal vhiki ripere pasina mutsetse yemota.
Tarangu ndenzi kuriza kanda kiyeshi mutara kiyemdoni hapa genetisi ya kiyo ino uya kati paino uya ino uya ya kapera kuna kuna mtakuwa ya 5,000 liters but kuna 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 3 days kwa harika kiu kiu yo goya kama 3 times ya kiu shaya ya mwela ndipa mtika kutu uvori kena kwa uja kwa mwela kwa shaya kuna kuna kutu ya kutu uya kutu ya kutu kuna kuna kutu ya 3 na kuya kama rango mila toma kiu nukuna kuya o 3 tegatira nekuya kutu makiwa kana kutuera.
Saka poitwa sei semaonero ini.
Maonero angu inini ya zinyo zaje zimekon dirisa ndeso kiti kano kuti kiswa atishandisi marie kundi kwa amerika la ismarie kati kukashikari kawano kenge kira wangu wa mideni shuwa yeye baenda kwa black market ya kutenge kwa mwye kandu nongo nongi kai kana kuru kisoro kukana kumalini sao ya meta nesu yene kwati kwa kwanu sasa kukoko kukete mkustende kikiti la mwaneza shimafio nongo shandika za oo marie kundi
ini leo kutatu hachiru ule hirikino kwa msari aazina zina mwumiasu kana atapa kwa choko adike hikoga aazina mwumiasu kana atapa kajini wezi kuwele anukina kisho kumosa ndi kato tarisa mwono mamtari katuhini omosi 3 orokozi kutina kana kiyo mtao nireki
variku kumizere mtu wana watenge ni marie kundi uye shushaka mirase
a isu ndo sikumato kumizu za jesu apana tatuwe mkutu mtomo shika elu kwenye mamie ndiko kutika break market kana mkutu
ini ndini Marvelous Mklanganya huye ndini mu Washington.
Makateerera ku Studio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Muchirongwa chedu che Live Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta edzimotokari iro rinonzi riri kutowedzera kunyanga hazvo pave nemamwe magaraji ave kutengesa mafuta nemari yekuAmerica. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira masho kwa Studio 7, shandisa i WhatsApp namba zinoti 001-202-465-0318. Wanada kutierira Studio 7, tibate ina 7 PM, pamasaisa ya noti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz wa shortwave mazua ose. Manzi waya waya kubva kuna Sindi Munyave tabatashuka kumagume chirongwa chedu sezvongo yedu yapera rakaita mbotarisa musere naudza nhasi. Vechidiki vaviri veMDC vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. musangano wechitanhatu wekutarisa nyaya dzebudiriro muAfrica pasingakanganiswi zviwanikwa we6th session of the African Regional Forum on Sustainable Development watanga nhasi muVictoria Falls. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, iwe nesu zvakare mangwana anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.